nera kana kamuri ya Zimbabwe ino studio 7
tishitepe nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manheru akanaka vateereri. Tinosangana zvekare manheru anhasi uri musi wemugovera gumiguru 19, 2024. Makateerera kustudio 7 nepenyuro yenyaya zviri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Evans Zininga, ndiri muWashington DC ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Kwasara mazuva mashoma kuenda kusarudzo yemutungamiri weAmerica ichaitwa musi wechipiri mbudzi 5. Sangano reZim Rights rinoburitsa gwaro rinoratidza mafambiro akaita zvinhu munyika munyaya dzekodzero dzevanhu mumwedzi waGunyana. Vanoita zvemitambo vari kukurudzirwa kuramba vachiwedzera ruzivo rwavo kuburikidza nezvidzidzo zvakasiyana-siyana. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Nasi kwasara mazuva 10 nemanomwe kuenda kusarudzo yemutungamiri weAmerica ichaitwa musi wa 5 mbudzi. Vamwe vanobvumirwa kuvhota muchirongwa cheearly vote chinoitirwa vasingagoni kuzovhota musi wa 5 mbudzi vakatotanga kuvhota mumatunhu akasiyana. Mukuzeya nezvenyaya iyi tabata vanoongorora zvematongerwo enyika vachidzidzisa pachikoro chepamusoro-soro cheDevry University muzvinafundo Elliot Masocha kuti tinzwewo maonero avo.
Wanda zvandiri kuona zviri kubuda kwakasiyana siyana zvokuti panenge pakaomera mapato ose ramademokrati namarepublican nokuti vanombondera vanenge vari kumbondera sokuti zvinhu zvanyanyo kubatana chaizvo kuti papasati panatso kuonekwa kuti uchange achindohwina upresidenti ndiani.
Tarisiro yekuvhota yakamira sei muvanhu muchiona?
Vechidiki ndinoona kuti vanenge vane morari yakati wandei yokunovhota, namadzimai zvekare ndinoona kuti morari yacho yati wandei nokuti paita mudzimai unosapotavo zvimwe zvavanosapota ivo. Kozoitavo kunzvimbo dzakaita sokuma small town uko atingati maruzevha yedu kunana Zimbabwe uko vanenge vana manyukunyuku zvekare, nokuti rwendo rwaperorwo ndivo vanonzi vakavhota chaizvo vakahwinisa vaTrump ivavo.
Iyo sarudzo yegoro rino inonyanyosiyana papi nedzekumashure?
Sarudzo idzi dzinosiyana chaizvo nedzimwe dzamakore akaperayo, nokuti tinoona kuti vari kukukwidza vacho amai Kamala Harris navaDonald Trump vanhu vakasiyana chaizvo. Mumwe mutana watonzi wakakura kudarika vamwe vose vatovambo kukwidza muhistori yeAmerica, achikukwidzana zvakare nomukadzi, mumwe mukadzi wechitema. Saka vakasiyana zvekare pane zvavanobvumira zvachizvo. Zvekare vakasiyana pakuti vaTrump vakambotonga vakaruza, vaakudzoka zvekare. Dzakasiyana zvekare pakurukuru pokuti kuna vaTrump ndiye unenge umwe wavanhu vati vakukwidza une mhosva dzimwe dzaanenge achinzwa akapara dzinenge dziri kumakoti uku. Saka ndiwo kusiyana kwazvo ikoko kuripo kuti zvasiyana namamwe makore okuti vanenge vakazvichenesa kana kuti vakacheneswa vanenge vachikwikwidza vacho rwendo runo zvati siyani.
Avo vanga vari vanoongorora zvematongerwo enyika vachidzidzisa paDevry University kuOhio muzvinafundo Elliot Masocha vachitaura vari parunhare kuOhio. Saka Sangano Resim Rights rakaburitsa gwaro rinoratidza mafambiro akaita zvino munyika munyaya dzekodzero dzevano mumwedzi waGunyana richibata nyaya dzakaita sekushandiswa kwemitemo mukutsikirira vanopikisa nevanorwira kodzero dzevano. Matambudziko eutano pamusoro pekushayikwa kwemvura muchitungwiza, kudzingwa kwevanhu kumazowe uyewo kuenderera mberi kwesangano iri muchirongwa chekuchengetedzwa kwevanhu pasi pechirongwa cheProtection of Vulnerable Communities Campaign. Mukuzeya nezvenyaya iyi tabata murwiri wekodzero dzevanhu vari mukuru wesangano reZimbabwe Human Rights Association vadzika Maibere kuti tinzwe zvizhinji.
Mugwaro iroro mune zvakati wandei. Chekutanga chatinotarisa mugwaro irori upenyu hwemukomana Dr. Webster Zambara ava vakatisiya mumwedzi waSeptember iuyu, saka tinotarisa basa ravakaita sezvo vanga vari a peace builder muAfrica yose. Tinobatawo nyaya yeweaponization of the law. Muchaona kuti mumwedzi uyu waSeptember ndo pakasungwa vana Namatai na Robson Cherea na Samuel Gwenzi pamwe na Vosomusi Moyo vakagara mutorongo kwenguva yakareba vachinyimwa peyo. Mwedzi uyu zvekare matambudziko akaonekwa kuchitungwiza uko kune dambudziko remvura zvekuti vanhu vari kutogara musiwage. Ndo mwedziwo zvekare watakaparura gwaro riyariya rinonzi Hero the Broken Calabash 2023-2024 State of Peace Report.
Kune here zviri kuitwawo nemasangano neveruzhinji kuedza kupedza matambudziko aya?
Kazhinji patinotarisa nhau dzekutyorwa kwekodzero dzevanhu tinongozogumira mukuchema chete, hatizombotarisa kuti ndezvipiwo zviri kuitwa nevanhu zvinotipa tariro yekuti matambudziko aya anogadziriswa. Saka mumwedzi iwoyo waSeptember watiri kunanganidza, takaonawo kuti kune masangano akasiyana-siyana avo vane zvavari kuita kuedza kugadzirisa nawo yematambudziko iwayo akasiyana-siyana.
Zvamuri kukurudzirawo imi sesangano ndezvipi?
Kurudziro yedu iri paviri. Chekutanga tinongogara tichingokurudzira hurumende nekuda kwekuti ndivo vane basa guru rekuti kodzero dzisatyorwe. Asi tikazotarisa statistics dzedu dzinobva dzatiratidza kuti ivo ndivo vane mamwe mapazi anotonyanya kuchikora kodzero dzevanhu. Saka kana tichivakurudzira kuti vasatyore kodzero dzevanhu, hatisi kuvakurudzira zvinhu zvinonyanyorema kwete bodo. Zvinhu zvatiri kuvakurudzira zvinhu zvekungoti mapurisa avo ivo ngaasarega kuita basa rekufamba achisunga vanhu avo vavanoti havana pekugara, nekuda kwekuti dai vaine pekugara kwakanaka havaimboda kugara mumastreets imamo mavari kugara.
Avo vanga vari murwiri wekodzero dzevanhu vari mukuru wesangano reZimbabwe Human Rights Association vadzika Maibere vachitaura vari parunare kuHarare. Vagari vekumaruwa vakawanda vanoti mari yakawanda pabudget yegore rinouya ra2025 inofanirwa kuiswa kumatunhu kuitira kuti kuve nebudiriro sezvo kwakasaririra zvakanyanya. Nunurai Jena anoti panyaya inotevera.
Pfungwa iyi yakabuda pamisangano yekomiti inoona nezvemari inoshandiswa nehurumende iyo yakaitwa svondo rapera nyika yose. Mumwe akapinda musangano wakaitirwa kumakonde murinhu rematonaland west vamishek nyarubero vanoti bazi rezvemari rinofanirwa kuisa mari yakawanda kumamisha kuitira kuti kuve nebudiriro kuburikidza nemari dzinopiwa matunhu kana kuti devolution funds.
Devolution funds ndiyo inotiita kuti tikwanise kuronga nevanhu vatinotungamirira. Saka mari ngaiuye ikoko.
Mumwe mugari wekukenzamba kumakonde amai Constance Tawafambira vanoti mari yakawanda inofanirwa kuenda kumamisha nekuti ndiko kuri kuitwa mabasa anounza budiriro akaita sekuchera zvicherwa nekurima.
Nokuti kana goridhe chairo riri kubva kuno kumaruwa, zvese zvatinoshandisa even tobhako iri kugadziriswa mishonga iri kubva kuno kumaruwa. Saka taiti ikoko mari zvinji ngaiwande kuno kumamisha ndokwatiri kuita basa, especially we women.
Imwe nyaya yakasimudzwa zvakasimba inyaya yekuti bazi rezveutano ripihwe mari yakawanda kuitira kuti kumamisha kuva kwemakiriniki nekubhadhara vana mukoti kuitira kuti vasatize basa vachienda kumafuromanyoro sekutaura kwaamai Zvanai Charuma.
Taikumbirawo kuti mawadzi edu ekumarural areas awanewo makiriniki akatiwo kana akaitawo 3 vanhu vanobatsirika, towanawo maambulensi ekuti munhu akaitwa mariferal akwanise kuzotakurwa kuenda kuzvipatara zvinenge zviri kure nesu.
Amai charuma vanotiwo panofanirwa kuva kwahomwe inobhadhara madhokotera kuti aende kunoona varwere kumaruwa.
Kuti daitawanirwo kana makotali mobile doctors vanofamba mumakliniki edu sezvo tisina mahospitari matiri kugara. Vanova vachiuya vachizorapawo varwere vanenge vachirwara nekuti zvikwanisiro kumisha hatina.
Mumwe mugari wekuzowa kumakonde vaDavid Zimbiti vanotiwo bazi rezvemari rinofanirwa kuisa mari mukuvakwa kwemadhamu senzira yekuraramisa vanhu nezvipfuwo. Mumwe akapinda mumusangano wekuzhombe mudunhu reMidlands vaRest Mpofu vanoti bazi rezvemari ngariyamure maboka akaita seGrain Marketing Board neCotco kuitira kuti varimi vabhadharwe nenguva sezvo ari kutatarika kubhadhara varimi gore negore.
Ini ndiri kuti hurumende ngaitibatsire kuti Cotco neGMB vachibhadhare sevarimi nenguva ndiko kuti nyika yedu isimuke.
Dzimwe nyaya dzakabudawo pamisangano iyi dzinosanganisira kuvakwa kwemadhamu sezvo mvura iri kunetsa, kubhadharwa kwemari dzechikoro dzevana vane vabereki vasingakwanise kubhadhara mari dzechikoro pamwe nekuvakwa kwezvikoro sezvo vana vari kufamba mitunhu yakareba kuenda kuchikoro. Mumwe mugari wekumhangura Muzare Tshikambadzo vanoti mari dzekuita zvose zviri kuda vagari inowanikwa kubva kwemitero yezvicherwa zvakawanda munyika. Nokudaro mari iyi inofanirwa kushandisa mukusimudzira matunhu aya. Sachigaro wekomiti yechipiri yakafamba kumatunhu eMashonaland West, Midlands, Mashonaland Central neManicaland vaAndrew Ngani vanomirira Chakari muparamende vanoti nyaya dzakabuda zvakanyanya kumisangano yavakaita dzinosanganisira dzezveutano, dzemvura pamwe nedzezvikoro zvishoma. Vagari vekumaruwa vakafarawo kuti gore rino komiti iyi yakafambira nzvimbo dzekumaruwa sezvo yaingofambira vekumaguta nemadhorobha makore apfuura. Komiti iyi ichaunganidza zvose zvakabva muvanhu yozozvisvitsa kuhurumende kuitira kuti zvishandiswe mukumba hwaro hwebhajeti ra2025. Ndakamirira Studio 7 muchinhoyi, ndini Lulurai Jena.
Zvino tochienda kuchirongwa chinotarisa mabasa evanhukadzi cheWomen's Forum chatinopakurirwa naMarvelous Mhlanga Nyauye weStudio 7 masvondo ese, asi nhasi muchachipiwa naJonga Kandemiri weStudio 7.
Tinogamuchirai nemufaro muchirongwa chedu chatinotarisa zvinosangana nemadzimai muupenyu hwavo. Chirongwa ichi munosichipiwa mazuva ose naMarvelous Mhlanganya uye, asi nhasi muri kuchipiwa neni Jonga Kandemiri weStudio 7 ndiri muWashington DC. Nhasi tine hurukuro nemumiriri wesangano reEquality Now kuchamembe kweAfrica, amai Sally Ncube, tichitarisa kucherechedzwa pasi rose kwezuva remadzimai ekumaruwa iro rakacherechedzwa nechipiri chadarika. Amai Ncube, mungatiudza kuti zvakakosha zvakadii zviri kuitirwa madzimai ekumaruwa pane zvamaa muchitarisirwa emisi emasangano?
Tinoona kuti kumadzimai ari kumaruwa ndivo vakabata kuti nyika dzedu dziendeke munyama munyeya, nekuti kwenyika tive nebudiriro rekuti tive nekubatsira pamwe chete, pave nekunge tichidzidzisana nekugara tiine hwaro hwedu hwekuti hunhu huumbike uye kuti tinge tinewa nekubatsira pamwe kusimbisana muupenyu zuva rega rega. Saka tinoona kune zvirongwa zvekurima, kune zvirongwa zvekupanana chikafu sezvetiri mugore renzara, kune hurongwa zvekare hunokubirira munyaya dzezveutano. Asi nekubatsirana pakadai zvinotiratidza kuti pane zvinogona kuti tizvisimudzire, nekuti nyaya dzemhirizhonga kukaita nzara dziri kuenderera mberi. Vamwe tika nemagariro vari kuchizvirikidza pakuti vana vane vakurodzwa vasati vamakura. Saka tinoona kuti hurumende dzakaisa mitemo kuti vana vakarodzwa vari vaviri semiyenzano ndoku chema kutai risi biro wapua meni chemo asimu kutini chema izihani wanipota wakitari chavanyo ita kutini chema ikere jeje wange lakita pasarave ni majo kinoona kutida kutikuwe jeje risi biro kanyayu kwa nisire zima kurita
kopanyaye kwa zero muruku wana ere mazimaye kumaruaya achuwa narutsi giro rwe kuti wange wachiziwa kwa zero zao
Ruziwa mkuti kubamu jikoro na nivankante ziwa kezero jawe jirimu bumbira ya mtemo. Uwa waziwa ukuti kama kezero jawe jirimu za jirimu za wame kwa mtapie mba kipi kuti wakamite kubaziwa. Kuna masanga mezu anenta kutika na wani wani mimi mtu jekuti kubari jiburo wawe rume pariti na kini ya toka mba kakanaka. Munga wame uchane mkutikia ukumi mejirongwa jirimu za kasi ya natiana. Wame inga okumi ureba. Kutivakamite kuwana kubububashiro kubamine wa mindi oma independent commission. Wanga wave jenga, wanga wave nyararu, wanga wave kujere jirani. Chakata hindi kanti zimbi lande kizimeni jengu wa sinetirikuta kutivasa chukira kutere jayo. Ima uje kutikune nge kutinari ziyo. Uye karikata tarifa jikare mwukumye hindi, paka itanjara. Jimeji kwa nisiro jikiti ugeni uende kutakata na nametu hindi kwa kwa nati jikoro. Uye kikakabisa jibu ya akibu ya mahiwaani kata kia kikakero mwe Afrika yin kwa akibu ya hivyo kumekukoni ujendo kweri ziyo kutila kutu jibu ikasa mbamu jikoro ikanise kutini jira wana kutila kutu wakonise kundelari mweneje ufumi mwenika wema uimazi wano hulende rana nesu no chanda upasiri
kumadzimai yekumaruwa tichiri kuwana mashoko ekushunguruzwa zvakanyanya zvive zvamungataurawo sesangano rinorwirawo kwedzero dzemadzimai
takaparira tsvagurudzo yatakaita munyika dzakasiyana-siyana dzemuno muafrica dzaitarisa nyaya yemhuri nekuti kuenza nzika kunyika makunotangira mumhuri mhuri ndiyo yakakosa kuti ikakokesa kwedzero dzevanhukadzi budiriro inoitika munyika nepasi rese saka zvirimweni zvakabuda mutsvagurudzo iyi ndezvekuti nyaya dzedzinotsika nemagariro nezvitendero dziri kumbunikidza kodzero dzemadzimai nevanasikana zvisiri izvo zviri hwaro hwetsika dzedu nemagariro saka isu tiri kukurudzira kuti munyaya dzedzidzo munyaya dzezvevatungamiriri vematunhu venyika nemaruwa tive tinokata tichidzidzikana hwaro chaihwo hwetsika dzedu nemagariro nekuti sevanhu vatema mutsika dzedu nemagariro tinokosesa tsika nemagariro nerunyararo mumhuri tisingambunikidzi kodzero dzevanhu mitemo iripo panyaya dzenhaka mitemo iripo palamisano uye kuti kana pasinge paitika kusanzwisisana pakati pevanhu nevanhukadzi muwaniso pane mutsika dzedu kunonzi kuna vana vatete kuna vana sekuru kune vamwewo vezvitendero kune zvandingati pane vanhu vane mabasa akasiyana-siyana mumhuri dzega-dzega kana mumaruwa akasiyana-siyana vane basa iroro rokuti vapote vachibatsira kuti kuve nerunyararo musimba uye kune mitemo kubudikidza nemapurisa nemitemo yakaiswa yemidzimba nepanze kuti mhuri zhonga idziri kuzvisasa tinoramba tichikurudzira kuti ngatizvitei kuti tive tinoita kuti mapurisa azive vatibatsire upenyu hwemadzimai nevanasikana vari mumaruwa hunenge hwatipfundikei
manga makateerera kune mumiriri wesangano reequality now kuchamhembe kweafrica amai Sally Ncube muchirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nemadzimai muupenyu hwavo ngatisanganei zvakare svondo rinouya apo tichakupai chimwe chirongwa anokuonekai ndini wenyu Jonga Kandemiri westudio 7 ndiri muwashington dc
zvinotokupai chirongwa upenyu hwedu our lives icho chinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu chatinopakurirwa naJonga Kandemiri westudio 7
tinogamuchirai nemufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu anokunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri westudio 7 ndiri muwashington dc nhasi tine hurukuro naDr Lindwa Nyati vanove chiremba anenge achirapa kuzvipatara nemishonga yechizvino zvino kana kuti medical doctor panguva imwe chete vari zvakare chiremba anorapa nemishonga yechivanhu vari nhengo yezinata tabata Dr Nyati kuti tinzwe kuti vanozvikwanisa sei kuti vari kurapa kudivi remishonga yechipatara yechizvino zvino pamwe chete vachiita matare ekurapa nemishonga yechivanhu tinogamuchira nemufaro muchirongwa chedu Dr Nyati
tinotenda
tinonzwa kuti muri nhengo yezinata zvichireva kuti mune muchirapa nemishonga yechivanhu zvakare muri chiremba anenge achishandisa mishonga yechirungu muzvipatara mungatiudza pamusoro pemashandiro amunoita
ichokwadi inini tine chipo chokurapa pachivanhu nekurapa muchipatara nyaya iripo ndeyekuti kuzorapa muchipatara ibasa rebare rechivanhu riri mumusha medu riri mandiri chikurusa chivanhu chemusha chekwanyati chinobata mabasa echivanhu chobata nemabasa ekuchipatara ndozvazviri saka kuchipatarako aiwa ndatifambisambei kusvika ndaita general practitioner for now hangu ndezvekuspecialize saka iri dare rechivanhu rakanga rakangomirira saka ndaimbofamba naro ndichirigadzirisa aiwa asi ezvinoizvi ndasvika pekuti kana kune anenge aine dambudziko randinokwanisa ndogone kumubatsira
saka anosarudza ndiye murwere here kuti ndoda kurapwa kuchivanhu kana kuchirungu kana kuti ndimi mune makuta urwere uhu hunoda chivanhu kana kuti hunoda kuti urapwe kuchirungu
ndiyo nemubvunzo wenyu iwoyo mubvunzo mukuru chaizvo murwere angasarudza zvake asi pakumuona inini paanouya sinza netrained medical doctor kana auya kuchivanhu handidhereri kuti unofanirwa kurapwa kuchivanhu asi kuri kuti ndaona kuti munhu unoda kurapwa kuchirungu ndinotomukurudzira kuti aiwa izvi zvinoda kuti unorapwa kuchirungu tozoti todhila nezvechivanhu later on mapatients vane choice dzavo but tinomuyambira kuti sezvo ndichiona sekuti zvimwe zvinhu zvako izvi kune zvinhu zvingada kuongororwa muchirungu ngakutangirwe ikoko then tochiuya muchivanhu chedu togadzirisa chivanhu chedu ndozvandinoita kazhinji inini ndinodzidzisa mapatients kuti kana arwara chaizvo toti nemarwadzo kune zvekuti auya maybe aungoona zvinhu zvake hazvisi kufamba zvakanaka abati akati dii poita munhu anouya achiti ndine musoro ndiri kupindwa nechando ndiri kutya ndichipindwa nechando ndotoziva kutoti iyoyo yatove fivha zvaakutoda kuti munhu aidini ndomucheka temperature ndomucheka kana JBP omucheka ndoti aiwa zvinhu zvenyu for now hazviite kuti inini ndikurape panaapa pachivanhu kozo unogona kutondistrokera panaapa kana kutondifira nyore ngatitange kuchirungu
hamusi kuwanawo here dambudziko rekuti kunoitawo vamwe vanoti vakanzwa kuti munorapa zvakare kuchivanhu tobuda muchipatara kuti aiwa handikwanisi kurapwa nemi nekuti munoita zvechivanhu
inini ndagara iko kuchipatara kwacho I don't even talk about chivanhu changu ndinorapa munhu as a medical doctor kana azvo zvinzva hake kuti ndinoita matare uchauya kumba uchanditsvaga uya kumba kuti mandirapa kana kuti ndanzwa kuchinzi munorapa pachivanhu ndingadawo kuuya mundibatsira pane izvozvo haikona kuti muchipatara handibvumire kuti muchipatara yodhaivheta pensheni unouya kumba uku handiite izvozvo vamwe vanondiona unouyawo tichiremba ndiri kundirapa henu pachivanhu pachirungu asi ndazvoratidza kuti munorapa pachivanhu munogona kundibatsira pachivanhu so such a patient I make sure kuti patient unorecapa ndapedzerana naye kuchirungu kunoku then when they are fit if they wish to come and see me matare vanouya tobatsirana handiite zvokuti ndiri kuchipatara ndotanga kutaura zvipatara ai
manga makateerera kuna Dr. Lindwa Nyati vanove chiremba wekuchipatara vari zvakare chiremba anorapa nemishonga yechivanhu muhurukuro yedu upenyu hwedu umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu teererai zvakare svondo rinouya apo tichakupai chimwe chirongwa anokuonekai nemufaro ndini wenyu Jonga Kandemiri westudio 7 ndiri muwashington dc musakanganwe kuteerera chirongwa ichi zvakare svondo rinouya munhau dz
zvemitambo apo kuvandudzwa kweruzivo nekushandiswa kwemichina yechizvino-zvino pasi rese kuri kuramba kuchisimukira. Vanoita zvemitambo vari kukurudzirwawo kuramba vachiwedzera ruzivo rwavo kuburikidza nezvidzidzo zvemakosi mapfupi pamwe nezvirongwa zvekupanana ruzivo. Mutori wedu wenhau Pasmon Dlovu anoti panyaya inotevera.
Mutambi wekuZimbabwe ave kugara kuCanada, Meuji Ntafirenyika, anoti akabatsirika zvikuru nemakosi maviri akatora gore rino kuitira kuti anzwisise mashandiro ane pundutso munyadzi zvemitambo.
Saka ndakanotora kosi yavaiti Amplified Voices for Emerging Producers and Writers, just kuti ndingo understand the overview ye industry yavo kuti inoshanda sei chichichi. Saka ndakatopedza last week, it was a 6-week course. Ndakanotora kuti kosi yainzi Black Above the Line Film Producers yemablack sarukombe not havasi kupiwa maopportunities.
Asi mumwe mutambi anoda kuzikanwa nezita rekuti Tongai anoti ane chido chekuitawo zvidzidzo izvi asi anokundikana nekushaya zvikwanisiro izvo zvati zvinoita kuti vatambi vakawanda saiye vatadze kusvitsa zvigadzirwa zvavo kune vanofanirwa kunge vachizvitenga padande mutande.
So tinozogumisira chengori nebasa tinaro kunyange rakanaka asi richitadza kusvika kune vanhu chaivo vanofanira kunge vachigamuchira basa iri.
Nyanzvi yezvemitambo vachidzidzisa zvemimhanzi paMidland State University, Dr. Vimbai Chamisa, vanokurudzira vanoita zvemitambo kuti vatore makosi anosimudzira mabasa avo, vakati zvaka kosha kuti vafambirane nenguva.
Vasasara zvinhu zviri kuitwa nemamwe makune dzinoita. Tinovakurudzira kuti vauye kuchikoro nekuti pane zvakawanda zvavanokwanisa kubatsirika.
Vanongora nezvemitambo vachishanda nesangano Relate Fest Harare uyezve vari nyandure ane mukurumbira vachiri kure chiri kure vanoti kuwedzera ruzivo maringe nezvemitambo kunoya nenzira dzakareruka dzakasiyana siyana dzakaita sezvirongwa zvekupanana ruzivo nedzimwe nyika. Vakati kudzidza kuperi kunofanirwa kuitwa nguva dzose.
Ruzivo runoya nenzira dzakasiyana siyana hapana nguva yaunozomboti andadzidza zvakakwana. Mukuonesana nemukufambidzana munodzidza zvakawanda.
Asi imwe nyanzvi inodzidzisa zvemitambo nekutorwa kwenhau paMidland State University vaAbel Dzobo vanoti kusamira zvakanaka kwakaita upfumi munyika kunovhiringidza budiriro yevatambi vakawanda sezvo vasina mari dzinodiwa kuti vaite zvidzidzo zvinovabatsira muupenyu hwavo.
Kana upfumi munyika hwakaderera, vanhu vanosiya zvekutandara voita hwakomupako yekutsvaga kuti vararame. Zvemutambo zvobva zvakanganisa.
Mushandi mukuru muofisi inoona nezvemitambo mubazi rezvemitambo Dr. Bigisa Mwanda vanoti chido chehurumende kuzadzisa zvishuwo zvevatambi munyika kuburikidza nekugadzirisa matambudziko avanosangana nawo kunyange hazvo pamwe pacho hurumende ichizotadza nekuda kwekushaya zvikwanisiro.
Tirikwanisa kushaya mari yekupa munhu wese kuti aende kuita zvaanoita, asi mukana yekuti aende iyoyo kunoita zvaanoita kana kunze kwenyika iri kubva pakuti munyika muno tirikuumbiridza environment yacho kuti iratidze kuti inoshandika.
Kushandiswa kumasaisai neumhizha hwechizvino zvino kunonzi nenyanzvi ndiko kuri kuvandudza ruzivo rwevatambi zvakanyanya izvo zvinozobatsirawo budiriro yavo. Uwandu hwevanhu vave kushandisa indaneti munyika huri kutarisirwa kukwira zvichitevera kupinda kumasaisai eStarlink munyika gore rino, zvinova zvinozokurudzirawo vakawanda kuti vakwanise kutora makosi akasiyana siyana mune zvemitambo anoitirwa padande mutande kana kuti online courses. Zvikoro zvedzidzo yepamusorosoro zvakaita seUniversity of Zimbabwe, Midland State University nezvimwe zviri kuparurawo zvirongwa pamwe nezvidzidzo zvechizvino zvino zvinosimudzira mabasa emitambo. Ndakamira Studio 7 muHarare, ndine Pasmon Dlovu.
Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzedu dzanhasi. Kwasara mazuva mashoma kuti sarudzo yemutungamiri weAmerica iitwe musi wa5 Mbudzi. Sangano reZim Rights rinoburitsa gwaro rinoratidza mafambiro akaita zvinhu munyika munyaya dzekodzero dzevanhu mumwedzi waGunyana. Vanoita zvemitambo vokurudzirwa kuramba vachiwedzera ruzivo rwavo kuburikidza nezvidzidzo zvakasiyana-siyana. Tabva tasvika kumagumo kwechirongwa chedu. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kutsamba mbozha yedu inoti studio7@voanews.com. munokwanisawo kuteerera nhau dzedu pa www.voashona.com. Ini ndini Evans Zininga, ndiri muWashington DC.
Soku izika disenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, selamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Kulomgela emsakazweni weStudio 7 ngomgqibelo mhlaka 19 kuMfumfu 2024 Cape Stove. Endabeni zethu namhlanje.
Overcrowded because the situation in Zimbabwe with your umuntu is now unemployed, self-employed. So which you are trying to find out the money on community and crowded market.
Bathola nzima uma la ijaba thola impahla kwele South Africa ezihambisa eZimbabwe.
Ngabe ibudget abasenzela yona iqondana lokulungiswa kwemgwaqo, imgwaqo yeMartin North, especially umgwaqo weNkayi nomgwaqo weVic Falls.
Abamele uhulumende ledala lePhalamende bathi kuningi okumele kwenziwe ngomnyaka ka-2025 ukuze kuthuthukiswe isabelo seMathebelele North. Lingakhuthwa isigaba sabesifazane lohlelo liphuma le ndaba litshone le ndaba. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Bathule nzima uma la ijaba bathola impahla kwele South Africa bezihambisa eZimbabwe. Bathi sebebaningi kakhulu abenza ibhizimusi leli okwenza ukuba bengatholi inzuzo ekhanyayo. Tote lomnumzana abekezela ngoma omunye wabathola impahla ejiyeneyo.
I am a qualified finance person, but don't associate with you though. Any goods and services from Johannesburg, particularly. Ikwesekwenza lati sithatha kwi-nominal fee ukuthi izinto zifike ngapha kuhle ebantwini both commercially, groceries and otherwise.
Singathi kuyadliza yini ngoma?
Sokucrowded kathesi because ngesituation eZimbabwe ukuthi wonke umuntu is now unemployed, self-employed. So ukuthi ungathi hayi laphana kule mali wonke umuntu yangena sokusiba yi-crowded market. Ya, yikho sokupho ngoba sokungama get going, akusekho busy njengakudala.
Khathesi ngathi ngenyanga uhamba kangaki ukuthi uyelayitshe impahla njalo kuya kulethela mbijana yini?
Depending nje kuphela phakaloko kwama trips ukuthi hayi esikhathini ukuthi ama-weekly trips wona lawo nje vele lokuhamba mose service singahambi sokuyikupho ngo-operator ngamafoni kunetwekha nje.
Yes, ngathi wena ngiphansi kwenkampani inkumbi uyazisebenza njalo nxa usebenza kuchiphe kanganani ukuthi wenze khona okwenzayo?
Kunzima ngikho ngaphansi kwekhampani kusebenza kunzima but just ukuhasla nje khona lokho.
Singathi vele uhasla khona mpa eZimbabwe vele sokuyimpilo yangikhona kuyadobheka yini kodwa ngoma nxa sukhangele wena?
Kwaloko kuncane kuyadobheka but the issue is njengoba vele everyone seems to be ukuthi akusele the revenue collection e-proper. Ungazi ukuthi uyathiya yenza lokhu bayabuya bekuthathela imali zona lezo one way or another. Kathesi kulama-issue ama-parking which are exorbitant. Kuyabuya kuthiwa ungayimpawundela imota sobhadalisa ama-$100. Meaning which is not about keeping the city clean or whatever, but about ukuthi abantu sebedinga kuphela i-revenue collection. Ngike ngezwa nje enye i-rumor recent ukhunywa ngokuthi nxa umuntu engadisplayanga i-number i-house number endlini sokuyabhadalisa imali. Which are fundraising gimmicks ngapha kungelasiwa kungelani kungela ama-street what do you call ama-street names engekho khona lapho but you get such people bedinga ama-revenue collection ngendlela ezingani azikho right heavy-handed ngenxa yokuthi akona industry operator.
Ufundile phela ngoma akutshela abantu ukuthi ufunde kangakanani?
Khona lokho nje. I'm an A-level student. I did finance post-college. Ngangena la ku-ACA, Association of Certified Chartered Accountants. was taga at Oxford Brooks degree ngenxa yokuthi izinto ifunding yakhona yayingasekho ilizwe seliwile. That's hoped ukuthi lizaba right ngicontinue, but into zakhona zalokho zangaphela ku-Oxford Brooks degree la eli ak.
Lo umnumzana abekezela ngoma olayitha impahla kwele-South Africa ezihambisa eZimbabwe. Bexoxa le-Studio 7 ekoBulawayo. Kulabantu ababili okuthiwa babefuna ukubulala owayengumongameli weMelika, umnumzana Donald Trump. Kube labanye abathi akusuze kuqhutshwe ukhetho olubalulekileyo lonyaka elizweni leli, njalo labalandula ukuthi kulakho ukuguqulwa impumelo yokhetho lolu. Konke lokhu kwenza abanye abantu emhlabeni wonke jikelele bethandabuze ukuba kuzaqhutshwa ukhetho olubalulekileyo ngolwezi lonyaka, loba imikhankaso yakulezi nsuku ikhanya engani iqhubeka ngemfanelo. Kambe kuyini abantu beZimbabwe abangakufunda ngokuqhutshwa kokhetho lweMelika? Umlondolozi Ndlovu uzedulela lolu daba ngokugcweleyo.
Kulaba kubandla le-Republican Party abathi kuvota abantu abaningi bokuza eMelika loba kungela bufakazi obuveza lokhu. Kwelinye icele, ibandla le-Democratic Party lithi lisana no-Trump labanye bakhe abafuna ukuba kungabi lohulumende kaZulu eMelika. Ibandla lama-Democrats lizamela ukukhetho oluzayo unkosikazi Kamala Harris, umsekeli kamongameli Joe Biden, ozanqikelana lo-Trump othi kasoze emukele impumela yokhetho lolu njengalokhu awenza ngomnyaka ka-2020. Abalandeli bakhe bahlasela idale le-Congress kubalwa ama-electoral votes ngo-2021. Abantu emhlabeni wonke okugoqela abeZimbabwe bayalulandela ukhetho lweMelika. Kulabancoma ukuqhutshwa kwalo, labathi eleMelika kalisaqhubi kuhle ukhetho. Umnumzana Lifa Dube oyinhlanganiso ye-Democratic Forum uthakazelela indlela eleMelika eliqhuba ngayo ukhetho lukamongameli olwamalunga edayi le-Congress labakhokhela izabelo.
Kuyatshengisa ukuthi kukhona ukuthiwa yi-democracy, abantu bayazibusa, kukhona imedia, is open for media, the campaigns are open for media.
Abanye abadabuka eZimbabwe abahlala eMelika labo bancoma amalungiselelo okhetho oluzayo. Omunye wabo ngumnumzana Nkosikhona DVT.
Esengunanzeleliwe ikakhulu e-Arizona State, ngivakatshele Maricopa County, esingathi yizekhiya lapha e-Arizona, ikuthi sebelungiselele okokuthi khona sebekwazi ukuthi ukhetho nxa zisiba khona umsebenzi uzaphathwa njani. Njalo bayenza i-voter education kabanzi kakhulu.
Kulabanye njalo abathakazelela ingxoxompikiswano zabancintisa ukhetho lolu. Umnumzana Robert Sithole owinhlanganiso ye-Democratic Forum uthi kumele kwenziwe lokhu ngesikhathi sokhetho eZimbabwe.
Ama-presidential debates aqhakathekile ukuthi aveza ukuthi siyekwazi ukuthi umuntu uyoyi-candidate efuna ngumongameli i-vision yakhe ngeyani in terms of national development lama-policies akhe.
UBiden, umsekeli wakhe, amalunga edayi le-Congress lezizalwane zakwele-Melika baya kusola okwehlula uTrump owatshitshilizwa buhlamvu ekhankasela ukhetho ePennsylvania. Waphinda njalo wachathamelwa ngenye indoda eFlorida eyayihlome okwamagama. Omele ele-Melika eZimbabwe u-Ambassador Pamela Tremont laye uchothoza okwehlula uTrump.
Thina kwele-Melika sizama ngazo zonke indlela ukuthuthukisa indlela zethu zokusebenza ephalamende lakuzo zonke indawo zombusazwe.
Kunabasekela ibandla lama-Democrats eZimbabwe abathi izenzo zika-Trump zidala ukuthi abantu bethandabuze ukuba kuzaqhutshwa ukhetho olubalulekileyo eMelika lonyaka.
Cabanga ukuthi bafuna mina onganqoba ukhetho lolu ngikamala Harris. Yebo, kunama-disadvantages alawo njengokuthi akukaze kwaba lo mongameli wesifazane e-Amerika. Kusho ukuthi abantu bangamlahlela khonokho, kodwa futhi abantu be-Amerika ngabantu abathanda ukwenzimbala. Uzakhumbula uTrump engena abantu bathi khona bafuna ukuba ngabantu bokuqala ukuvotela umuntu onjengo-Trump ukuthi abe ngumthungameli. So khonokho ngokunye futhi okungaphusha ukuthi uKamala Harris anqobe ukhetho esigangelayo.
Abasekela ama-Republicans bona bathi ukhetho lolu kalusoze luqhutshwe kuhle. Umnumzana Thembi Maramba lilunga lebandla leli.
Mina ngibona ngani abantu bebandla lama-Democrats uTrump kabamthandisisi kahle and bangaba le plan yoku-rig ama-elections alonyaka. kodwa mbonanga no Trump uzobanqoba kulalokho.
Okwamanje imikhankaso yokhetho luzayo igxile edabeni lwabantu bokuza ukukhupha izisu ezomnotho lokunye. Ingcweti uMnumzana Bekezela Gumbo okuhlanganiswa eZimbabwe Democracy Institute uthi kuyathokozisa ukuba kukhulunywa ngendaba zonke lezi abantu bekhululekile.
IZimbabwe ingafunda ikakhulu kuma election khonapho masikhala icampaign nama elections eAmerica okuhle kuningi singakufunda khona.
Abantu abaningi eZimbabwe bamelile ukubona ukuthi luzaqhutshwa njani ukhetho lweMelika lonyaka. Ngimele iStudio 7 iseHarare ngimndlozi Ndlovu.
Lamlela ntwandwe,
lamlela
ntwandwe,
lamlela
mshweshwe,
lamlela mamba wakubembula.
Lamlela ntwandwe,
weze mapandleni inkokheli zesabelweni seMatweni North kanye lezakhamizi zakulomhlubulo sezikhuthaze uhulumende ukuba aqakathekise ukuthuthukisa isabelo lezi kwezemfundo, ezemigwaqo, ezempilakahle lokunye okumele kube ingxenye yebhajethi yomnyaka ozayo. UNokutaba Dlamini usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseVictoria Falls.
Idale lePhalamende liqhuba uhlelo lokuthapha imibono kaZulu ngokumele kwenziwe kuluhlu lokusetshenziswa kwemali yelizwe ibhajethi yomnyaka ka-2025. Abamele uZulu edale lePhalamende leziphathamandla zikahulumende bathi kuningi okumele kuqakathekiswe nguluhulumende esabelweni seMathebeleland North. Ohola isabelo lesi uMnumzana Richard Moyo uthi okumqoka imigwaqo kanye lemisebenzi yentuthuko ezigabeni.
Tusikhalita ibhajethi enye imali yangikhona ihambe towards that umgwaqo lobulawa eVictoria Falls Road. Siledamu lethu lokho lisakhiwa sikhalela ukuthi amafunds engami ukubuya ebuye siqedise idamu lethu nalokonalelo kuze le mali zedevolution, imali zedevolution ukuthi zihambe kuma-road district council ukuze kuphele ama-clinics akuma various stages.
Kunenye njalo okufunakalayo emaphandleni. Ukhansila weChisuma eWange unkosikazi Sikhanyiso Moyo yena ukhuthaza ukuba abafundi bakhelwe ama science laboratory.
Sibe sikhangelele ukuthi uhulumende isikhangelele kakhulu ezindaweni zezikolo, especially izikolo zemaphandleni.
Bakhala ngamanzi esabelweni lesi asebehlale isikhathi eside bethiye indlebe ngohlelo lweMathebeleland Zambezi Water Project okugocela ukwakhiwa kwegayisha ngani demo. Uhulumende uvame ukuthembisa uZulu ngesikhathi sokhetho ukuba uphezu kohlelo lolu. Omele iCholocho edalele eParliamente unkosikazi Sethulo Ndebele uthi kwesakhe isigaba okumgqoka ngamanzi.
Ngenxa yokuthi imigodi yakhona ila manzi lawana alisawudo amanzi ababayo, so sikhangelele ukuthi kugejwe kakhulu ibhajethi. Sikhangele emkakhulu emanzini kube yindawo elamanzi, sigejelwe amadamu.
UMnumzana Phumulani Sibanda wesigabeni seNkayi uthi okunye okudingakalayo yimigodi yamanzi kanye lezakhiwo zabafundi ngesizathu sokuba izinga labangafundiyo liphezulu kakhulu kulesi sabelo.
Ngabe ibhajethi abasenzela yona iqondana lokulungiswa kwemgwaqo, imgwaqo yeMathi North, especially umgwaqo weNkayi lomgwaqo weVic Falls. Bese ngicina ukuthi baphinde basenzele lebhajethi yezikolo kakhulu okuqondana lamanzi.
Kulabanye abalombono ofanayo. Osakhulayo uMusa weNkosi Dlamini uthi imfundo lemisebenzi phambili.
Uma ungazuzakala imisebenzi abantu besebenze sithole ukuzincedisa. Lezinga lobusela lingehla ngoba ubusela bubhahile ezweni, kutshontsha thina abantu abatsha.
UMnumzana Efidlela Ncube wesigabeni seNkayi okhokhela inhlanganiso yabathengi e-National Consumer Rights Association laye uphawula akubona kumqoka.
Kudingakala izikotsho, kudingakala amadamu amakhulu lamancane, kudingakala imigwaqo emikhulu. Singabala umgwaqo osuka koBulawayo siye eFolosi, umgwaqo osuka eNkayi usiya koBulawayo, osuka eKhwekhu siya eLupane, osuka koBulawayo siye eCholocho, leminye eminingi nengi ngokunjalo, ehlanganisa oBhingi, ehlanganisa oWange, le ndawo ezihlukahlukeneyo. Kudingakala ukuthi izikolo zisebenze ngendlela efaneleyo, zibe lamabhuku lezinto zokufundisa. Kudingakala ukuthi izibhedlela lamakliniki kube lemithi labantu abasebenza benza khona lapho.
EZimbabwe libhekane lesomiso esikhulu esedalwe isikhudumezi somkhathi eSeAl Nino okwenze abantu abafika phose izigidi ezilichumi baswele ukudla. Abanye bathembe ukuthi uhulumende uzabathengela ukudla kuze kuyefika isikhathi sokuvuna amabele ngomnyaka ozayo kungana kuhle izulu. NginguNokuthaba Dlamini weStudio 7 ngise Victoria Falls.
Okwamanje sike sizwe okwethulwe ngusithandekile Mhlanga kuhlelo lwabesifazane.
Lamhlanje kweziphathelane labesifazana sixoxa lo nkosikazi Sichelesile Mahlangu omela iphumula ePhalamente. Usichasisela ngohlelo lukahulumende olusanda ukugqitshwa olokuthapha imbono yabantu elizweni ngengatsha ezimqoka abafuna zithole imali eneleyo kuluhlu lokusetshenziswa kwemali ngomnyaka ozayo i-2025 budget. Kambe abesifazana basukumele phezulu na ukuphatheka kulolu hlelo, njalo kuyini okubakhathazayo?
Salibonani bolaleli. Indawo esazihambayo sahamba eMzarawane, eMount Darwin, kuZumba, Mvurwe, Marondera, Wetsa naseChikombo eChief. Abesifazana babesukumela phezulu sibi kunye namayouth. Nabomama abagogekileyo babebuya kuma-consultations esawabhodayo. Inamba yabo mbona ngani yabaningi ukudlula obaba. Into ababekhala ngayo kakhulu imkhuhlane elakhe ezibhedlela ukuthi even behamba bele mkhuhlane naleyi ekhensa yesibeletho kumbe i-breast cancer, akula sizo kangako abalutholayo. Indawo zonke sibili babekukhuluma njalo babekhuluma la ngemali leyo ufanele ebhanga umele ipiniwe omama ukuthi babayitholi ngemfanelo. Kulabanye ama-groups abayitholayo, abanye njalo bengayitholi. Bakhuluma la ngamanzi ukuthi amanzi asilela ezindaweni zabo, even amabhokolo nalaba lawo amanye angikhona ngendlela yokuthi lo nyaka kube yi-drought kakhulu. Awaseneli umphakathi wonke lokuthi bathelezele izilimo zabo.
Okuhlupha abesifazana khona ngapho esigabeni obukuzo ezeMashonaland ungathi kuyafana yini lokukhathazayo kwezeMatabeleland? Njalo ubona uhulumende ngempela esamukela izikhalazo zabantu lezi ukuthi kube yizo ezimqoka kuluhlu lokusetshenziswa kwemali ngomnyaka ozayo?
Ya, ngibona ngani ngendlela abantu abaphume ngakhona lo nyaka bekhangele u-2025 budget. Akumele laye uhulumende abe lenhloni ukuthi izikhalazo zabantu zigcwalise, ngoba indlela abantu ababekhuluma ngayo iyafanana. Ngoba ngandilandela even kwezinye indawo kumanye ama-groups, imkhuhlane yezibhedlela abazishiyi kanye lamanzi kanye even logates bebengakushiyi. Leyo bekusiba yiyo i-first priority indawo zonke nje jikelele. Even labantu abagogekileyo bekhala ngakhonokho ukuthi bengomama benjalo yibo abalebhedeni enkulu yokunakekela even abantwana labo ababe begogekile. Kuswelakale into enjengamanzi kuba yi-challenge kakhulu, and kuphinde kube yi-challenge nxa sebesiba le mkhuhlane naleyi esiyibalisayo, breast cancer le cancer yesibeletho, ukuthi kibo kuba nzima kakhulu ukuthi bafinyelele kwezempilakahle.
Selingaphi kathesi ngohlelo lolo olokulungiselela i-budget njengamalunga edale lePhalamende?
Okwakhathesi sesihlanganisa konke esakutholayo ezigabeni ezijiyeneyo, abakulo group A, group B, group C and group D. Sesihlanganisa yonke imbono yaphumayo eyabantu, then sesiya ku-pre-budget siye kuzwa-ke ukuthi u-minister uza kubamba kanjani. Kodwa kathe sesiqalisile ukuhlanganelana nama-ministries abuyayo azokwenza ama-bits awo ukuthi akhangeleleni ku-budget ka-2025.
Leyo bekuyingxoxo lonkosikazi Sichelesile Mahlangu omela iphumula edale lePhalamende. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo. Lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha. Lilami osithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC.
Siyabonga kakhulu usithandekile Mhlanga ungadinelwa kusasa. So isikhathi sohlelo liphuma le ndaba lijone le ndaba.
Ngiyalamukela kuhlelo liphuma le ndaba lichone le ndaba. Lamhlanje sixoxa ngomfundisi ogwetshwe iminyaka engamachumi amabili 20 years ngemva kokufunyanwa elecala lokudlwengula owesifazana owayehambe kuye ukuyacela imithandazo. Umadlwengula ngumhlali weMutare uMazibaba Tendai Chikore. Abachuchisi batshele inkantolo ukuthi uChikore wafika wanikeza lumama amanzi wathi ayegeza egangeni lapho amlandela khona wafika wambamba iganyafu. Isimanga esichiye inengi likhuza umhlola yikuthi umama lo wathi ezama ukuhlaba umkhosi lumfundisi wakhwaza. Elaya ukuthi athe ilizwi lakanye lokho kwenzeka okwadala ukuthi amdlwengule ecelesile ngoba engasela lizwi lokuthi aklabalale ezwakale ngabadlulayo. Eqeda lapho owesifazana lo wayamangala emapholiseni kodwa wafika wehluleka ukukhuluma ngoba engasela lizwi. Wasebhala phansi lokho okwakumehlele. Uze wenelisa ukukhuluma njalo ngemva kokuba uMadlwengula enze imicimbicimbi yokuphendukisa ilizwi lakhe kulandela ukubotshwa kwakhe ngokutsho kwabathutshisi. Kambe lumhlola ngamandla kaNkulunkulu na kumbe nguSatane? Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lomfundisi uSenisipanda.
Ngiyabonga ukwamukelwa kuhlelo. Lolu daba lolu liyethusa kodwa njalo kuletha ukugcizelela kulokho esithona sikukhuluma ukuthi hayi abanye abantu ayisobafundisi njengalondoda abanezinyanga izanuse and bangezinye izinto nje begqoka ama-inform lawo but abesukwazi ukuthi hhayi asobafundisi.
Wona amandla okuthi umama lo athe ilizwi mfundisi uyenelisa ukumphathisa umuntu ogangayo umdali.
UNkulunkulu imisebenzi yakhe mihle njalo inhloso yakhe ebantwini yokusiza abantu yokukhulula abantu emandleni esono njalo ke lokwenza umuntu abe lempilo entsha njalo abe lempilo ephuphumayo. Lokho esikubonayo kwenziwe ngundoda lo ngomuntu ovele isigebengu kulabo bafundisi lapha njalo le mimoya ayisebenzisileyo naleyo yokuvala ilizwi likamama leli siyakubona ukuthi kuyimoya yonke emibi leyo.
Ungabaxwayisa uthini abesifazana abangazithola bebhekane lesimo esifanayo?
Siyananzelela ukuthi omama isikhathi esiningi nxa sebedubekile benza loba kungabe kuyikuyini kodwa isixwayiso esilaso esisinika omama yikuthi okokuqala engavumi ukuthi nxa umuntu esinye ukuthandazela behambe egangeni bebodwa. Njalo wesibili awulakuthandazelwa kumele ukhuphe impahla zakho uzube nqunu. Kuyamele khonokho kuhle kube umbonakaliso emuntwini ukuthi hayi umuntu lo ofuna ukwenza ukuganga njalo ke engakubamba. Okwesithathu ukuthi nxa ungumama hamba lo muntu ongubaba. Nxa umuntu esithi ungumfundisi ufuna ukuthandazela uyakuncedisa kawuncedise lo mkakho la ekhonapho.
Oyabe edlwenguliwe njengalumama kumele enzeni ngoba abanye bayafela ngaphakathi nje ngoba ebanje ngumfundisi wakhe?
Kubomama nxa kwenzakala into enje ungathikazi ukuya emapholiseni uyeripota ngenxa yokuthi lobu ubugebengu akula church lapha akula ufundisi yabe ngumuntu oyisigebengu njalo ke siyaxwayisa ukuthi abafundisi ngesikhathi esiningi asinanzelelenini lalabo nje ababe besenza ngenhliziyo umuntu efuna ukunceda ukuthi nxa ungulo ofuna ukusiza omama kwenze kulabanye abantu ukuze kube lobufakazi ukuthi kwenza into elungileyo njalo la uzivikele ezilingweni ezingabakhona njalo siyanzelela ukuthi kulabantwana abancane kuyamela amabandla abe le mthetho yokuthi nxa abantu bekhangela abantwana abancane kube lo mthetho esingathi child safeguarding policy kube ngumthetho ovikela abantwana okumele ube khona usayinwe ngumuntu wonke osebenza labantwana labantu abasebenza labomama lawo kumele kube le mthetho abayithi yona i-sexual harassment okokuvikela omama.
Lina lodwa njengabafundisi liyake lihlale phansi yini likhuzane ngezinto ezinje?
Kukhona inhlanganiso lapho esihlangana khona njengabafundisi okuyabe kuxwayiswana kufundiswana njalo sikhuthazana indlela okumele abantu bancedise ngakho abantu ababedinga ukusizwa yithi nabafundisi. Konke lokhu kuyafundiswa njalo kuyaxwayiswa.
Hayi, bekukuhle ukuba lawe kuhlelo mfundisi, siyabonga.
Ngiyabonga kakhulu lami ukuba kulolu hlelo.
Lolo bekuluhlelo liphuma le ndaba litshone le ndaba. Besixoxa lo mfundisi useNisifanda. Thiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami uNtungameli Nkomo.
Siyabonga Ntukameli Nkomo. Uhlelo abaculi bethu liviki sihamba lomculi we-Apropop uPatrick Joel Welcome Mayabi ozibiza ngobhila emculweni. Lapha uphethe idlalade lakhe elitsha elesihloko esithi iphephandaba. Nangu exoxa lo Ntukameli Nkomo we-Studio 7.
Bantwana baphenduka intandane benabazali. Ubaba babazihliziye emzinyamanye amadoda. Indoda uqobi ibonakala ngothando, hashindu nebhoni. Kodwa uthando, inhlaka lito, hambandla. Amathi ngonjwa ngomnyama osindayo, zanikhipha amasasisayo.
Sanibonani mahlabezulu wamahle ubhila ngungwalabeza ugwebeja iyona iyaphinta unkoho obavele bahleke mphumale komnyama bambile emagusini amnyama induna kithi unduna unkalakatha bakithi ngithi 53 wonke kaphakame namhlanje siziphethe emsakazweni. Ngithanda ukuletha ukubonga okukhulu kulabo abaphethe uhlelo ngokunikeza ithuba lokubana ngixhumane nabantu bakithi bazi ukuthi ubhila ngubani, weza ngokwani. Ubhila is a musician, ubhila is a storyteller engubonayo nguthatha ngikwenze kube ngumculo. Inhloso kuyikujabulisa abantu, kuyikuthoba amanxeba, kuyikuvuselela amasiko, kuyikufundisa izinto ezinhle nje.
Ukuthenga umculo wakho kumbe ukuxhumana lawe bakuthola njani?
Umculo kaBhila uyatholakala yonke indawo ongayicabanga, Spotify, iTunes, YouTube. Ngakho lingazikhangela lapha ke ingoma zikaBhila. Abangabe befisa ukuxhumana lami bathola ama-update ngomculo kaBhila, ngikhona kuTwitter Bhila_official, ngikhona kuFacebook Bhila, ngikhona kuTikTok Bhila_music, ngikhona kuInstagram
Rampila Official. Ngikhona kuzo zonke lezo ndawo singaxhumana kamnandi nje. It's BHILA. Abangabe befisa ke ukuthenga umculo wami direct, inombolo zami ngu +263 777 02 3079.
Abalandeli ubatshiyela wapha amazwi
bakithi inculo kaBhila okhona, asiphakameni siubonise uthando, siwusekele ukuze la ukhule umemetheke ugcwale umhlaba wonke.
Olivalisa ngenjabulo ngumthembo osithembayo uGibbs Dube. Lilale.